Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24 Mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe handizvo zviri kuitwa nesangano reSADC. Sangano Natural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano reZimplow Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti zvakaitwa nevamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe zvekukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pesarudzo ndezvemanyepo. Vamiriri venyika dzeSADC muZimbabwe vakakorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakaita sarudzo dzakachena izvo zvisati zvataurwa nesangano reSADC. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vanoti vamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe vakaita zvinofanirwa kuitwa nevamiriri venyika dzose asi vachiti hazvina maturo sezvo SADC yakazvipira kugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti mashoko akataurwa asi chokwadi. Zvamunoziva mese kuti position yeSADC yakajeka zvikuru, yakabuda muripoti yenhumwa dzeSADC dzakanga dzauya kuzoongorora mafambiro akaita sarudzo muZimbabwe. Dzakabudisa ripoti yakabudisa pachena kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, uyezve budikidzo yadzo haina kubuditsa chaizvo chaizvo zvaidiwa nemhuri yeZimbabwe. Maambasada anogona kutaura zvavo mushure mekunge vamwaot navamunangagwa vanogona kutaura zvavanoda kutaura, asi chokwadi vanochiziva ende kutaura kudai so iyo SADC yacho iyoyo iri mushishi kuda kugadzirisa nyaya yeZimbabwe. Saka zvataurwa nemaambasada izvi aiwa ndofunga ndezvet yanga ichimwiwa kwavanga vari ikoko. Sandiyo position yeSADC chaiyo chaiyo.
Vamupananzi, kana takatarisa uwandu hwevanhu vanoenda ikokoko, kunyange hazvo ambasada umwe chete ataura, tingatarisirawo here kuti nyika dzakamiririrwa nevakuru ava dzingabudisawo mashoko kuti havabvumirani nezvataurwa naambasada wekuAngola?
Maonero angu ndeyekuti mashoko anotaurika fanika pagungano rakaita raseranga riripo iroro vari pamwe chete navamunangagwa asiri watinofanira kunyanyokoshesa. Zvatinofanira kunyanyokoshesa ndeyandingati muchirungu maprocesses ari kuitwa neSADC. Tinoziva panoitwa misangano yeSADC nemaresolutions anobuda ipapo ndo zvakakosha, ndo zveifomal ende zvinenge zvichibuda kuhurumende dzeSADC, kuvakuru veSADC, vatungamiriri venyika dzeSADC vanova vahombe uyezve vanova ndivo vanotungamirira vataurava. Dzimwe nedzenguva unogona kutadza kutaurira munhu chokwadi nechikonzero chekuti munenge muri mese, zvinogona kurema kuti utaure pamberi peuso hwake kuti aiwa zvamakaita hazvida kunaka. Uyezve munoziva kuti SADC inofollowa yatinoti quiet diplomacy. Zvinowanika uno muAfrica tinokunyarana nekuremekedzana kwakanyanya zvekuti munhu ogonotadza kumutaura chokwadi pamberi peuso hwake, asi chokwadi uchiriziva. SADC chokwadi inochiziva, yakachinyora iri mushishi kuchigadzirisa chekuti ndavo sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, budikidzo yacho haina kubuda zvakanaka. Kushure kwazvo vamunangagwa nebato ravo rezanupf vakazoenderera mberi vachitanga chirongwa chekushungurudza vana veZimbabwe kusanganisira kutouraya chaiko Bishop Masaya kana mutumbi wake ndifunga kuti watu watombodii. Saka zvese izvi zvine chekuita nesarudzo dzakaitwa, zvine chekuita nematambudziko akatarisana neZimbabwe anofanira kuti agadziriswe. Hakuna nyika inofanira kugara pasi ichizviti tisi hurumende kugara kuronga kuuraya vanhu, kugara kuronga kushungurudza vanhu. Hurumende inofanira kugara kuronga kuti vanhu vagare zvakanaka, ivanhu dzenyaya dzeupfumi, isimudzire kodzero dzevanhu, vanhu vafile secure and safe munyika mavo.
Vamukwanisi, kana takatarisa mashandiro ari kuita SADC kuti havasi kubuda pachena kuti vanoda kuita chii pamusoro pezvinhu, mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Takatarisa ripoti yavakapiwa nechikwata chavakatumira kuZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, asi kusvika pari zvino hatisati tanzwa kuti iyo SADC iri kuita inoda kudii nenyaya iyi. Asi toona zvemaambasada avo vachiuya vachitaura zvinhu zvakaita seizvi, munofunga kuti ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vanofungei pamusoro peSADC? Uye zvikuru ndezvekuti ivo vanhu veruzhinji muZimbabwe vari kufunga kuti chii chiri kuitwa nebato renyu RCCC?
Chekutanga ndechekuti SADC ndofunga kuti yakaita basa rakanaka. Kutaura chokwadi kwayakaita paripoti nekubuditsa ripoti nekuramba yakatsikirira kuti nyaya yeZimbabwe irambe iri paagenda yeSADC nekusarudza nhumwa dzinofanira kuya kuzokutaudzana navamunangagwa navanelson Chamisa kuti vazame kugadzirisa mamiriro akaita nyika ndava nyika aida kugadzikana. Zvinhu zvakakosha zvinogona kutora hazvo nguva, asi SADC ari kuti riibve inofanira kunyatsokwata. Uyezve kana muchidhila nevanhu vakaita sati kudhila navo iro, munoshanda muine inonzi caution kuitira kuti munyatsova manager, munyatsovabata zvakanaka. Kana kuri kuti benzi rekana rakabata mwana, hamuri svasvaidzi, muri nemunyengetedza svika matora mwana kubva kwariri. Saka mashandiro ari kuita SADC ari right, angatorawo nguva, asi panofanira kuitwa mune zvakanaka, tonyatsobata mwana wedu zvakanaka, asapfunzirwe pasi, oiswa pasi mune zvakanaka. Ndofunga ndo strategy, yandingati strategy murungu muchirungu iri kufollowewa neSADC. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuramba vaine tariro mumaprocesses ari kuitwa neSADC nemaprocesses ari kuitwa nebato RCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndingatoda kutaura ndichiti musuno dare guru reCitizens National Assembly rakagara rikabuda nemaresolutions akasimba achataugwa nezvavo munyika, achataparura munyika kuudza vanhu kuti ndo gwara rataakutora tichibetserana neSADC nemamwe mapoka akasiyana-siyana anoda kuona Zimbabwe ichifamba zvakanaka kusvika Zimbabwe yanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato RCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina yedu kukwanisa kubata mukuru wevamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo. Kambani yeZimplow Holdings Limited inoti ine urongwa hwekusimbisa basa raro munyika. Kambani iyi inoti zvairi kuita izvi zvichabetsera mukusimbisa basa rezvezvicherwa rarinoti riri kufamba zvakanaka munyika. Zimplow inoti iri kutora danho iri pamusoro pezvariri kuona zviri kuitika mumabasa ezvicherwa. Izvo rinoti zvinoratidza kufamba zvakanaka. Vachitaura kuvatori venhau, mukuru weZimplow Vavimbai Nyakuzha vanoti kambani yavo iri kutora danho iri pamusoro pezvariri kuona munyaya dzezvezvicherwa, asi nyanzvi mukurwira kodzero dzevanoshanda mumigodhi vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa munyika hakunei nekusimudzira kana kugadzirisa zvinhu munyika vachiti deno basa rezvicherwa riri kufamba zvakanaka paideno pane zviratidzo zvekuti basa rezvezvicherwa riri kubudirira.
Pane mashoko ataurwa namuzvare Vimbai Nyakudya pamusoro peprojekti yavo vachitiwo pari zvino mari haisi kunyatsa kuwanikwa munyika kana kuti mari haisi kunyatsa kutenderera munyika uye mabanks haasi kukweretesa nekuti mari ishoma munyika. Izvozvo zvoga ndozvinotionesa kuti mining iri kuitika muZimbabwe haina chekuita nedevelopment yenyika yedu. Dai mining yanga iri kushanda nekuwanda kuri kuita ari kunzi mainvestor nemarori atiri kuona ekuti dzimwe nguva bhodha rekwamutare rinoita kunga ravharwa nechikonzero chekuti marori anenge akaenda kana for about 4-5 kilometers achimirira kuti ayambuke akatakura maminerals. Taifanira kunge tichiona mabanks vachidaidzira kuti vanoda maloni huyai, asi nekuti mari iri kubva kumaminerals ivavo haisi kupinda mufinancial system yenyika, iri kupinda muhomwe dzevanhu vane masimba yochengeterwa kune dzimwe nyika. Shoma ndiyo inochengeterwa pasi pepiro, mabanks haana chinhu. Anonzi mainvestor acho zvikuru sei machina kapinda mubhenga ufa wakaona muchina mubhengi reZimbabwe achibhenga maprofits avo munyika yedu. Vanongobuditsa maminerals vachinovatengesera kunze, mari yacho inovaka dzimwe nyika.
Saka vamaguhu, munofungei nezviri kurongwa izvi?
Zvoda kuitwa neZimplo vari kungotedzerawo zviri kuitwa nevamwe vari kuona mukana zvechokwadi mukana uripo especially hukoronyera hwekuti unochera maminerals achibuda hapana anobvunza kuti mabhadhara marii, matakura huwandu hwakaita sei hwemaminerals. Vazhinji vari kubatsirwa kungobuditsa zvinhu izvozvo nekuda kwepolitics vanhu vanenge vaine simba rekuti uyu abvunzwi. Saka handifunge kuti chipane chingashamisa kuti avo vakuonawo mukana nekuti vazhinji vaita mabillions kuburikidza nemaminerals emuZimbabwe. Ndo gwarara vari kuda kutora.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanoshanda munharaunda yezvezvicherwa vafarai maguhu vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association raburitsa gwaro rinoti chero hazvo vachitambira zviri kuitwa nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika zvakaita semitengo nekubvumidza vanotenga nekutengesa kupinza zvimwe zvinhu kubva kunze, pachine basa rinofanirwa kuitwa kuti vemisika vezvitoro nevanotenga nekutengesa mumigwagwa vasanyanya kusiyanisa mitengo kuitira kuti munhu wese awane chouviri kubva mumabhinda uko avanoita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe zvizhinji.
Isu tiri kukurudzira kuti takanyangisana nebudget kwange kwaine kukurukura kwakati dzamei nevanochavanzvika vari muinformal economy. Muinformal economy mune hwekuchavanzvika nekushandiswa kwakawanda, asi maprincipals nemafomula neimwe marongedzo anoita zvinhu anenge akapichwa zvakanyanyisa tichiteera. Zvezvatinoti conventional economies kana nayamuzishaiwa mashoko echirimi. Saka ndiri kuti tikadzokera back to the drawing board tinogona kutoona vashandi informal economy vari kuprodusa ufumi vanogona kubatsirika vanogona kucontributa kuiconomy at the same time vachitiwawo mukana nekuti ivo vatenze zvakatinate. It's about consultation. No,
titarisevo nhoroondo yekubva kumashure uku zvinosimbofambiswa sei panenge pachigadziridzwa nyaya dzamabhajeti idzodzi nezvimwe zvose zvamabata izvi.
Takatarisa mamajors akaitwa in the past. Isu position yedu samacross-border traders ndeyekuti kune unfair enrichment inoitika namacartels namabig players vanovharira zvinhu to the extent yekuti zvimwe ndiri mamwe maprize distortions atinosangana nawo muno muzimbabwe ane chokuita nekuti pane vakuru vahombe vanodya pamusoro particular value chain. Saka kuti tiopene tichiri intra-regional parity tichikombewo nezviri kuitika mune dzimwe nyika when it comes to mabasic commodities zvinotibatsira kungoinkriza competitiveness.
Tingatarisawo kuti kumashure uku panosiitwa izvozvi zvokubatanidzwa kwemabhajeti awa hamuna here vanosimbokubvunza ivo muono wenyu kuti zvifambe nenzira yamunenge muchitarisiravo kuti imi ifambe nazvo.
Ndakabvunzwa ndinogara ndichibvunzwa for the past 10-15 years ndinotaura izvezvi kakawanda ndichiita masubmissions but kune vamwe interms yematechnocrats who think they have got policy vanhu vane monopoly yepatriotism vane monopoly yeruzivo vasingagodi kundokonsulta kunyange ndiziva zvamupiringe zvandoziva nezvegonakondibuta nyika hazii consulted I accept but mapolicies anoramba kuteeredza dzinozvikira naadam smith nemaprofe.
Ndoda kuti nditsvagewo kuti imimi zvamunenge muchidavo ndezvipi zvamunotarisira imi kuti dai zvichifamba nenzira yakadai zviri mugwara ratinowisisawo.
Ndoda kungotanga nenyemusika employment creation zone indotarisa distribution yechikafu chedu kubva kunoita mapoteto achibva kwaanobva achiya mutaundi nezvenga ikuisit around tikaita 6-3 misika iya yakaugara ichingori namachakwi takaunge tichikolekta revenu inodyiwa necentral government nelocal government yaiyo vanosenza pamisika yacho vati vaunga ichezva revenu iyeyi.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunhare neStudio 7.
Nyaya dzemitambo, mutumbi waGeorge Chigova, uyo wakambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe, wakaendeswa nezuro kuRufaro Stadium nedzimwe nzvimbo kunoonekwa nekuonekana nevatsigiri venhabvu munyika. Chigova akashaya kuSouth Africa nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata ndivo vainge vakatakura mutumbi waChigova. Mumwe wevakataura kunhandare yeRufaro vakarumbidza Chigova semunhu aive nerudo uye nechipo. Chigova anotarisirwa kuradzikwa kumusha kwake kuChivhu nhasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mapurisa aifanirwa kupiwa magwaro avo mushure mekupedza kudzidzira basa rehupurisa kana kuti pass out parade. Vanzi vambodzokera kudzimba dzavo. Izvi zvinonzi pass out parade iyi haina kuitwa pamusoro pekushayikwa kwemauniform matsva emapurisa aya. Senate, mudare reSenate, amai Mabel Chinomona, vanoshora kumbunyikidzwa kwemadzimai anomirira vanhu mumatare reSenate. Amai Chinomona vanoti izvi zvinodzikisa kuimbiwa kwemadzimai mubasa ravari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwe Ndinonzi Tinashi, ndinogara kwaSeke kwaZiko. Sekuna kwangu hangu uya nunzi Shabango azonyanyo, uya nunzi Shabango anyanyo. Nekuti ma MPs vano vakasarudzwa nevanhu. Ma MPs vano vakadibwa nevanhu vano vakavatenda kuti ngavaende vanotimirira kuhurumende. Anditi kati ngavaende vanotimirira kuparliament. Kuti vanhu vangodzingwa kudzingwa ngoimbwa hazanupevu ndiyo yega yekuda kusara yachitonga yega. Pazvaiza tukuona pazanupevu apa zvinhu zvakaita zvirongo vasiye vanhu vakasadzwa nevanhu zvido zvevanhu vanhu vaite zvinhu zvavakatongwa nevamwe kupariyamen. Tinotenda hangu Studio 7 nekuti pane zvisi zvakanaka.
Vana mudhara akajonga inzwa yekanyaya iripo kana zvidotobudirira mukati meupenyu siyana nemazimbabweans. MaZimbabweans mudhara hapana kana production yavo. Ukasadzvenyerwa naPresident unodzvenyerwa neRed. Ukasadzvenyerwa neRed unodzvenyerwa naMinister. Mudhara siyana nemaZimbabweans. Wanangana nemusoro ba ndorudzi rekupedzisira rakatodhakwa manje pano panyika. Ndorudzi risina kana nemusoro ndokudze mudhara.
Natano noka wandenyi atira kutaura pana panyaya yekuti Zimbabwe bato reZANU-PF ndarigare richidziva kuti Zimbabwe aisiye ZANU-PF. Zimbabwe ndiye vagari vemuZimbabwe. Zimbabwe ndiye SADC. Zimbabwe ndiye AU aisi yavo, nokuti vanhu vari kune nyika dzese dziri kuonze dziri muworld munomu dzinouya munomu muZimbabwe vanhu vava vanoshanya vachiuya munomu. Saka ndavarege kuda kuita sepamusha pavo kana kuti sepamba pavo pavanogara. Ndavatikwanire vatiitire hunhu. Muvaudze sekudaro, musaregedze kuvaudza, vatiitire hunhu. Nokuti izvo hazvitifadzi, nyaya yekuti vanhu vashoma mukati menyika yeZimbabwe ndivari kuona life yavo ichivafambira zvakanaka nekuda kwemari dzavari kupiwa neZANU-PF. ZANU-PF neti takarwa hondo takasunungura Zimbabwe. ZANU-PF haina kurwa iri yega. Tine mapati akawanda akarwa naZAPU chii nemamwe akatowandisa vakatorwa hondo iyoyi. Saka ndavarege kuita nzi sisi takarwa hondo. Tinana baba vedu, tinana sekuru vedu vakaenda kuhondo iyoyo kunorwa. Ndavagari vachizoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane hama yake akafira nyika ino achirwa. Saka muwadzi vatiitira zvakanaka, vabude pachena, kwete kuda kutinyepera pane zvese zvavari kutaura. Hapana pavanotaura chokwadi, zvinhu zvavo zvese ndezvekunyepa. Muvaudze sekudaro vatikwanire.
Makadini makadini vana mukoma Jonga paStudio 7 apa nevamwe vese vana mukoma Wande. Ini ndinoitwa Taurai Matenga. Zvakaoma hazvo. Mhuri yeZimbabwe yashurukirwa zvachose nemaitikiro ari kuitwa nevakuru vakuru vakabata zvigaro zveZANU-PF. Handifungi kuti chero naivo vari kuZANU-PF vacho vanozvifarira zvokuteura ropa. Kana vari vanhu vanohla Mwari vaifanira kuita zvimwe zvinhu vachidii, vachiziva kuti kudenga kuna Mwari. Zvisinei, tinotenda hedu Nelson Chamisa ngarambe akangotsika madziro akadaro. Nerimwe remazuva Mwari uchapindira, nokuti panogumira munhu Mwari unopindira. Tatenda.
Maswera sei mhuri yeZimbabwe, kuri sei kwamuri? Ndoto inspekita zvangu kuti nyika yangu ichanaka. Nyika yeZimbabwe ichanaka, todzoka kumusha. Tunoshandira ikoko, takagarisika nemhuri. Vakomana taneta isu kuita vatorwa kune dzimwe nyika, zvinhu zvinorwadza. Tinoda kuti nyika yedu inake, tidzokewo kumusha kwedu kuzimu. Vanatikabwangu ngavatinyarewo, vanatikabwangu anotumwa nezano, vanatikabwangu ngavatinyarewo, ngavanyare mhuri yeZimbabwe. We salo South Africa, tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera
anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Vanhu pasi pose vava kuziva kuipa kwezvirwere zvinotapuriranwa zvakaita sedenda recovid-19 iro rakauraya mamiriyoni nemamiriyoni evanhu nekusakadza upfumi hwenyika zhinji pasi pose. Gurukota reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti nzira yekukunda matenda awa ndeyekushanda pamwe chete kwenyika dzepasi pose, vachiti chirwere checovid-19 chakakundwa nekushanda kweAmerica nenyika dzepasi pose. Kuti tigadzirire zvakakwana matenda achauya, bazi reAmerica reState Department rakaparura chirongwa chinonzi Bureau of Global Health Security and Diplomacy, vachiti chirongwa ichi chiri kushanda nesimba kuunza simba nechinangwa cheAmerica mukufambidzana nedzimwe nyika. VaBlinken vanoti America iri kushandisa chirongwa chemutungamiriri wenyika weAmerica chinonzi President's Emergency Plan for AIDS and Relief, kana kuti PEPFAR, sechidzidzo chinodzidzisa vanhu kuona nekurwisana nezvirwere zvinotapuriranwa, vachiti PEPFAR iri kuparadzirwa kune dzimwe nzvimbo senzira yekubetsera vari kurwara nedenda iri. VaBlinken vanoti imwe nzira yavari kushandisa ndeyekubatana nemasangano ari munzvimbo idzi akaita seAfrica Centers for Disease Control and Prevention, Pan American Health Organization uye kubetsera makambani anogadzira zvinhu munharaunda idzi sezvatiri kuona munyika dzinosanganisa Senegal neSouth Africa. VaBlinken vanoti America iri kuita izvi kuti nyika zhinji dzikurumidze kutsvaka nekuparadzira mishonga nezvekudzivirira zvirwere. VaBlinken vanotizve America iri kuedza kuunganidza vanhu pasi pose ichishandisa chirongwa chebhanga repasi rose reWorld Bank's Pandemic Fund mukuedza kubetsera kurwisana nezvirwere zvinotapurirwanwa zvemakore ari kuuya. VaBlinken vanoti homwe yemari iyi iri kuita basa guru mukuvaka nzvimbo dzinoongorora zvirwere zvematunhu emunyika idzi uye kudzika zvinokwanisa kunyevera vanhu pamusoro pezvirwere zvichauya. VaBlinken vanoti kubva zvatanga chirongwa ichi, America yabetsera nemari inoita mamiriyoni mazana mana nemakumi mashanu, kana kuti US$450 million, icharamba ichishanda nevamwe mukuunganidza vanotsigira zvinangwa izvi. Vanoti zvakare America iri kusimbaradza kuchengetedza nekusimbaradza zvevanobetsera mune zveutano vakaita seWorld Health Organization. VaBlinken vanoti America ichashanda nehama shamwari nemamwe masangano anoonerana navo nekuti kushanda pamwe chete kunobudisa mapudzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiririri muZimbabwe venyika dzemuSADC handizvo zviri kuitwa nesangano reSADC. Sangano Renatural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano reZimplow Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.